Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhinda uko kuti vakwanise kurarama Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kunawo kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino vamwe vemabhazi akaita semuzanzi express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa vasori nevemabhazi nevebazi rezimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva
nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji vanopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga hatinyanyi kufara sereki nezvavari kutiitira izvi zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 yenda by 2
kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino
kumabhodha baba tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma vanotanga kumbodzibatiridza kumbodzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vashishi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu ndivo vanenge vachiona vachakaita vashoma saka vanenge vachivanetsa kuti mari vatorera mari saka zvino zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana
asi woka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei ipapa
vaZininga ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba vanhu vanotodzokera munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti because une pasipoti unenge achitobatiridzwa sitereki saka asi vasina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndiwo wandiri kuona hwakanyanya siri
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi pandatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vaziningga kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi aiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nemacity to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndive ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzechristmas vaakutibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
sinza kuti kudaro manje inyaya nhamo hainhamo nhamo yaita tiite izvizvi sainza zvichafanira kuti hamutengo wakadzika zvichafamba asina na mariba saka taungoita zvipakiro
vamalvin kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
vandifunda kuti ndine basa rechekuti zvese zvinotariswa muupenyu maparticulars madrivers license mashini woparata tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba inini muno mundogadzira masofa nekutengesa maformurabha muri kuonayo vowandei ndichitengesa muno mucomplex
asi vatawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvii zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa saka zvinhu kana zvakaoma kune vanhuwo nyati vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge anetimbonayo chete kuti zvangoomawo munyika obviousi kuno kuzvinotongoomawo
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndava kurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza nebasa irori
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho havari kuita havana mari chino yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mchangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretisana pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yezimbabwe havana mabasa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiyino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguroi here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabazanya kutitia zvakanaka because zvakaperekedza vari pasirose uyezve rinocelebrate pama human rights. Taisina students website takatine maprogram maviri akatanongerika vamwe anga ari online kwekutanga yanga iri kuchitungurudza. Patanga takabatana nesangano rede ya Apostolic Women Empowerment Trust neinonzi Girls Women Empowerment Trust ya zvakare. Saka takatine maorganization matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete. Anga achitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazve nemhirizhonga patinosangana nadzo sevanasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare munomu. Saka iyi programu tatakabatana nemasangano matatu mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations angari muconsortium tichisapotwa nesangano Southern Africa Trust neranga richisapota chirongwa chati ati nachikomemorata the International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15 days of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyodzewa pachitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa nei zvakanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya yekutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherekedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatinoze kuti kodzero dziri kuchohwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya ndomhirishonga yanyanya kutekeshera muno muzimbabwe nenyaya yekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaita mutemo yawandudza wezverage of consent wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei uyezve rubatsiro rwuviro rwakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzidzika nenyaya yatingati pachirungu mental health nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kusatwa nemazvo dzinoita sekuti dzinotsitirirwa dzinoita sekuti kurezo wezvemutemo dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Zvekuchitungisa tingatine chidiki nemadzimai aya sangano yechimiro yemapostori vachiratidza zvinhu zvavari kuga dzirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti nguva madzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira atinoti maproducts mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagiri. Amwewo maprogramu anga achiitika online patanga tichitumira mameseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunyange inyaya yecorruption zvakare iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti sextortion nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari ende hazvisiyo sangano nenyaya yekuti zvehumwe zvachete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanika uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation. Chimwewo ndezvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi tanga wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ehuori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezvari nekumendera kuri tenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena riri kunyanya kutofamba nimbasanga na wakati asema civil society organization. Changa tini naurirami. Takawanda ni nao during the 16 days of activism news. Wachini ya opache na wachini, but me ya kino information, me knowledge. Yuzi zovuti kana nyayati kini zapara wa zewori. Iyo tu zaki, wano kinda kati, wano kinda trustee. Nimbika kutina kirungwa, kukutu wati bati yao izi ni maya teshari yuzi institution. Kutu wangu wanchi nyaya kutarisa wewori. Kutu ya ipako, kushibata masibini. Ndi wachini ya opache na kutaiwa. Kutu 24 aiwa, kutipandi kuru uri mendi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mklanganya huye, ndini mu Washington.
Iko zvinotokupa chirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo mu upenyu, chatinopakurirwa naJonga kande miri weStudio 7. Program chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita kurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka murukuru edu tabata mukuru wesangano iri vaJeft Mulambo tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo
aiwa tinokutambirai vakandamire
vaMulambo tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South
tiri kuita maprograms akawanda tiri kuita but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs takatarisa nyaya yemachild to child marriage masiko abuse atinosangana nawo nenyaya yechild protection zvakare nenyaya imwe tiri kuita programing yedisability kuru kuchipinge as well as community developing informing the youth ni vanhu kati vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuchipinge
zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda
aiwa zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita as a community organization tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda it's more like a grassroots organization takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita saka munzvimbo zhinji tikasvika kuvana ward 28 ward 29 ward 27 ward 26 mostly kuneko kune ofisi yatingayo pachinyangwako nekwachecheche vazhinji vanoratidza kutambirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki tingaita seti ipawo mwanasikana titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu
mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanana neekurodzwa kwevana vari vana vadiki zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo
ya ipapo vakandamire ndakatomboona graetaini yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidhakadhaka pandakazona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazivi zvinoitika kune vamwe vanasikana kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita matichers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chirozo uenda mawafunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki but at right time makatomboita redisoni muchipinge not south alone but partial the whole district nenyaya ino yemaearly marriages saka at times poverty can be a barrier yes of course like this drought we are seeing now but in the stage of drought unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga pafom 1 vari seat school vanotanga vari 50 but vanozopedza form 4 vanonga va3 saka unozotoona kuti zvite barrier yepoverty here tondoona kuti inyaya yemodality modo yelife kuti nemajonijoni ari kuuya then basically is close to South Africa wana wazini wanenda jono uwe ma Christmas deni poeta gata prize ni kungu taku manya kundororwa and end of the day mkacheta watandi mili 2-3 years mili chuo ya parara wana wazoka kutu wakara mutimba
kwa wabereke mruku wanao erenguwa ya kumbota uroona au mchigara nao pasi mchinzi kwa umati yao nukuti kana mbereke achizi wakuti ari kuchikora mutemo kana zvirikuitwa kwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira those tinoramba takatoita katoti mapisati committees munzvimbo mapisati committees anoadvoketa makiri nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira and vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhuru kuru ya taita ni mkuru esangano re Southeastern Center Trust riri kuchipinge South va Jeff Mulambo muchirongwa chedu upenyu wedu tererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu wedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umwe vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta. Pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatsikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop. Zvinhu zvakati kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundineta ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even pande doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi pande. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi change ichiri kuneta even tichitarisana nenguva ino yekisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga yedu tichidii tichidya chibage ose zvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemerawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nenye kuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama. Nekuti vamwe vedu vakatisiya munodziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yemaavenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai, vanhu avasisina matyira. zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvambe zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga mitakuye dzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekunganga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro chakandi nyanya kundi shamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti masowe azara uchingobuda munharaunda yedu ne tumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi a sekuru nofunga vakaenda kudokito nekuti hatichavaoni kana paredhiyo hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vePlatinum Sports Academy vange vachishanya muAmerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muAmerica chakapendera rwendo urwu nezuro. Vana vari pasi pemakore gumi nemasere, under 18, vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro cheHoward University, kambani yeTrax Sports Global, uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuAmerica zvinotamba muNational Basketball Association NBA League. Ngatinzwei hurukuro yataita nakapteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kuGateway gore rino, Ralph Mushipe.
Chokwadi chirimo muWashington DC and takainga kuzotamba basketball under Platinum Sports Club together in collaboration with Track Sports. Tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana kuru sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro.
Semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira, tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana?
Ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka. Ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity. Program attributa iyi zvokubatsira chaizvo because exposure iyata kuti ndiwane kuda kushanda nesimba, ndishande ndine goal, ndishande ndine target, ndichizeya zvandakada kuita mune ramangwana.
Ngatitarisewo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati maNBA games ane mukurumbira munoma?
Yes, ndizvozvo chaizvo. Ndofunga marimwe zuro takakwanisa kuenda kunoona game remaWashington Wizards vs maGrizzlies and yeah, it was a good experience. Ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda. Takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepaTV. So experience yacho yanga yakanaka in person.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi?
Zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda ino tichivaudza kuti zvatikaona, tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level rakadaro. Vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva. Kana ungori nepassion nezvaunoda kuita uramba vakashinga, zveshuwa unosvika kumberi. Mwari anoropafadza.
Kapteni wechikwata chevakomana chebasketball vePlatinum Sports Academy, Ralph Mushipe, ari muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu.
kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uselo lwetu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mnyela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungisa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi nanhlanu, 15,000, sezibulewe indlala emhlubuleni wezansi emaNdebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi selengezelele inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. I-ZAC isungule amakomiti alwisana lenkohlakalo kunhlangothi zikahulumende abizwa ngokuthi ngama-Integrity Committees. Kwana lo mnyaka izisebenzi zikahulumende ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu, 12,600, ezi goqela abaphathi intambo bakahulumende labanye abakhokheli zisayine isivumelwano se-Integrity Pledge. Umgcinisihlalo we-ZAC umnumzana Michael Reza uthi ukwethembeka kuqakathekile kakhulu ekulwiseni inkohlakalo, okuyikho okwenze babumba isivumelwano lesi. Ingcwethi kwezenotho zona zithi inkohlakalo izaphela kungalungiswa umnotho welizwe njalo inengi selile misebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sohlangothi lwe-ZAC unkosazana Simiso Mlevu.
Umlando weZimbabwe Anti-Corruption Commission kawusiwo okubopha kuphela, silo mlando wokuvikela ukugwelegwele kwele Zimbabwe. So ngesilungu lokho esikuthi we also have a mandate to prevent corruption, and we say prevention is better than cure. So sinomlando wokuvikela njalo sinomlando wokucubungula nokubopha labo abetheswa umlando wokuthi benze i-corruption kwele Zimbabwe.
Sikhangela umnyaka ka-2024, yiziphi izinto inhlanganiso ye-ZAC esingathi iphumelele kuzo?
Sisungule amakomiti esiwabiza ngokuthi Integrity Committees. Inhloso yama-Integrity Committees ngawokuqinisa ubukhokheli kunhlanganiso lezi. We want to build strong institutions. So besikwenza njani lokho? Besikwenza ngokuthi siyasebenzisana lenkokheli zakuleyo institution, bakhethe abantu ababathembayo, abantu abaziphatha ngendlela engelansolo emsebenzini, ukuthi laba yibo abakhangelelwe ukuthi babethe imizamo imizamo kumbe amacebo ukuthi ubugwelegwele bungehliswa kanjani kumbe bungenxatshelwa kanjani kuleyo nhlanganiso. Sisebenze njalo sisenza lokhu okuthiwa ngama-awareness campaigns. Sisabalele neZimbabwe yonke sikhuluma ngecorruption. Egu distribute ni kwa mshabati ni corruption ezikolo kunjalo nje banenga abantu futhi esibabo pileyo kodwa enza thanda ukuthi ngikukhulume sile strategy esiyibiza ngokuthi i-asset recovery. So i-asset recovery ngiyokuthi singacubungula indaba yakho yokuthi kukhona okwenzileyo okobugwelegwele sithole ukuthi ngempela kukhona sisuka sithathe ama properties oyabe uwathengile usebenzisa imali yobugwelegwele. So ngikhuluma nje emavikini amathathu adlulileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission isebenza le National Prosecuting Authority bathole i-court order eyadismisa okwakuchallengewa ngwayengusibalukhulu Zinara. So sithi we want an asset forfeiture order a worth over $20 million.
Izakhi ikuyini ekwenzayo ukuthi abacha bebekwazi ngecorruption njalo labo baphatheke ekulisaneni icorruption bengabe ngabantu abalesifiso sokuthi nxa labo sebekhulile sebengene kwezamabhizimusi kumbe sebesebenza baphatheke kundaba zecorruption?
Kuningi ke esikwenzileyo thina njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Sengike ngatsho ukuthi sibe sikhankasa ezikolweni lasemphakathini sifundisana labasakhulayo ukuba ubugwelegwele bubi kanjani empilweni zabo. Besikhangele kakhulu thina i-education sector kwezemfundo kuyini okubi okwenziwa yibugwelegwele. Ubugwelegwele benza it affects the right to education eyomuntu.
Unkosazana Smiso Mlevo yisikhulumeli sohlangothi lweZac sixoxe laye ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungule zomnotho umnumzana Stevenson Dlamini.
IZimbabwe kudaba lwenkohlakalo isimo sayo asijabulisi kakhulu, kodwa esikunazelelayo ukuthi kulo sithembiso esisuka kuhulumende ekulwiseni udaba lokhohlakalo. Singananzelela amazwi kamongameli kusukela engena esikhundleni, uyaqonqosela kakhulu ukuthi indaba yokhohlakalo ngenye yezinto azijonge kakhulu kubana ziqondiswe. Njalo siyabona emalangeni la adlulileyo sike sananzelela ukubana ugatsha lwezakhi olilo luqondana kakhulu nendaba zenkohlakalo nobugwelegwele izinikele kakhulu ekulwiseni udaba lolu olubisele ilizwe emuva.
Uhulumende uzinikele ekulwisaneni lenkohlakalo, kodwa ama-rankings atshengisa ukuthi iZimbabwe ilokhu iphansi nxa sikhangela udaba lolu okutshengisela ukuthi inkohlakalo ilokhu inenge. Ubona sengathi lokhu kungabe kubangela kuyini njalo kungenziwa njani?
Uhulumende uyaveza ukuthi uzinikele ekulwiseni nenkohlakalo, kodwa thina njengabosomnotho nxa sicwayisisa sinanzelela ukubana ukulwisana lenkohlakalo lakho kufuna inzuzo, kudingakala ama-resources okuthi kulwisane lendlela zenkohlakalo ngoba zisuka ziphucuke, zisuka zibe ngeziguqukayo imihla ngemihla. Ngakho-ke esikunanzelelayo ukuthi kuyadingeka ukubana le nzuzo yelizwe ikhuphuke ukuze labo abalwisana lenkohlakalo babe lazo izikhali zokuthi bayilwise. Yikho sibona ilizwe lethu ngathi lokhu eliphansi kuyahambisana lokuthi amandla lezikhali zokuthi balwise inkohlakalo zifuna inzuzo ephezulu.
Abatsha eZimbabwe balalo na lolu lwazi njalo inhlelo eziqhutshwayo ziyaphathisa na ukuthi baluthole?
Bona imizamo ikhona ukuthi abatsha bathole lolu lwazi oluveza ububi benkohlakalo. Kuyadingeka njalo ukuthi kwengezwe amathuba ukuthi babe lendlela zokubana bafundiswe bakhuphulwe, ikakhulu kusikele ezingeni eliphansi kakhulu. Asisakhangelelanga ukuthi izifundo ezinjalo ziyeqalela umuntu sekhulile, esikukhangelelayo ukuthi izifundo ezinjalo zivele zihlume lomntwana esakhula. Abatsha balomlando kakhulu ukuthi bavele bafunde ukubana ububi benkohlakalo bunjani kusasa yabo, ububi benkohlakalo bunjani ekubulaleni loba indlela zokuthola impilo njengezibhedlela. Konke lokhu kubalulekile ukuthi abatsha babe yingxenye yakho ukuze labo nxa sebengena kulezo zigaba bengazifici belingeka ukubana benze inkohlakalo ngoba sebefundisiwe ukubana ububi bakhona buhamba kuze beyefika ngaphi, njalo labo kubalimaza njani njengabatsha.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakuwe
mbula. Kweza maphandleni. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe yindlala. Emhlubulweni wezansi yamandebeleni osekutshiye inengi labafuyi selimpofu. Ngaphandle kwendlala ehlasele izifuyo, uZulu laye uthi uMangoye uselala eziko. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi yamandebeleni selivalile izibaya zenkomo ngenxa yendlala esihlasele. Lanxa ezinye izakhamizi zithenga ukudla kwenkomo ezitolo zithi lokhu akusizi ngoba ziqhubeka zisifa. Kuqhubeka kutshisa njalo izulu alikani endaweni eziningi zeMathebeleland okuzadala ukukhuphuka kwenani lenkomo ezifayo. Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi samawane eGwanda South ugcizelele ukuthi iningi lezakhamizi selivalile izibaya.
Luma kanje nje izivaya sezivaliwe ezinye kodwa lokho zisifa njalo indlala ebantwini khona lo mkhathi kawutshenisi lokuthi izulu liyabuya lokho elingakani. Hhayi, abantu sithwele nzima kutsho ukuthi lo nyaka sifa lenkomo zethu. Lo mnyaka ophelileyo yebo besikhala kodwa kuke kwathi hhayi isifuyo zasilanyana. Abantu bayalamba, izifuyo ziyalamba, amanzi wona sikhulume ngoba izikotsho sezijile. So abantu sebevuka ngo-2 o'clock ekuseni besiyadinga amanzi.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Saziso Khumalo, isakamuzi sevokola yensiza othi sebebasa izibaya ngoba kungasela nkomo.
Inkomo sibili zifele ukhano okwesabekayo. Ongathule nkomo sibili lezi ngifu. Abanye izibaya sezivaliwe sibili akusela ngitsho ngitsho lesilandulo sebeze bebasa lezibaya. Hayi, umumo wakhona kawumuhle.
Izulu alikaphindi ukuna selokhu laseulayo osekudala ukutsha kwezilimo ebesezihlaneliwe, kutsho unkosikazi Khumalo.
Izulu alinanga, izulu lapho ngufefeza kanye lahamba okusasigebhile amagodi nje wasingasela nkomo sagebha amagodi lawana. Sabona imfefezo liyana sahlanyela kwaphumaphuma sokutshile kakusela lutho. Hayi, isimo sakhona sibuhlungu kakhulu. Kunjiswe useni abantu sebephonga ukuthi idaca ohla kusavumi lokuthi wenzeni, akulamanzi akulani, konke kuzima.
Ukansila kawa-13 eGaranemba eGwanda South, umnumzana Miklas Ndlovu uthi kakaza ebone indlala engaka selokhu wazalwayo.
Ukudla kwenkomo kulumnyaka kuthengiwe bakithi, kuthengwa kunjalo inkomo ziyafa ngendlala. Sifa ngendlala ngapha zifiti kulobo inkosi ngasibona lini izo. Inkomo eziningi vele zizakufa, zizaphela sibili ngoba phakathi kwazo zona lezi ezifayo zigcwele amaplastic, zigcwele yonke into. Kwesinye isikhathi uyathola le sola isicathulo iphakathi, kusho ukuthi okuyizinto konke lokhu ukuthi kugayeke kunzima. Kutsho vele loba singavela kuphumele ukuthi lini izulu inkomo zizakufa. Kuyo yonke iminyaka ebekhona, ngibona lo walo nyaka uvele yiwumnyaka ozakuba mubi kuyo yonke iminyaka esiyibonile.
Umbiko wethu lwengcwethe ezifuyo ugatsha lukahulumende olwe-agritech seGwanda kuleviki, umnumzana Atiske Mchema uveza kubana sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 14,435 ngenxa yendlala. Iningi lalezi nkomo zifele esiqintini seGwanda, Madobo, Insiza, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Mchema ugcizelele wathi isimo lokhu sesibi kulesi sabelo ngoba kungelazulu kanye lamadlelo.
Iphephandaba le-Herald libike kuviki edlulileyo ukuthi sekufe inkomo ezizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu 50,000 elizweni lonke jikelele kusukela ngompandula.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima luke lwabika phambilini ukuthi inkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa yindlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela namba wakuwe mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Okwamanje ke ngidedele uSithandekile Mhlanga okwesikhatshana esipha uhlelo lwabomama.
namhlanje sihlaziya ukuthi eZimbabwe linanze njani udaba lokwenqabela ukuhlukuluzana ngobulili olwe-16 days of activism against gender-based violence olugqitshwe ngolwesibili kuyona le iviki. Sixoxa lo nkosazana Otilius Manda, umsekeli kamgcinisihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende, eye-Women's Parliamentary Caucus, njalo emela ibulawayo ePhalamende.
Ngiyabonga ithuba lelengifulona linjani ke balaleli. Ye, umcimbisi ubambile edolele ePhalamende lapho esibe khona lo mcimbi wakusihlwa esikuthi yidina lapho ekade sihlangene khona siyibukhokheli kunye lamalunga wonke ayedalela ePhalamende okugoqela abelunga ledalela ePhalamende kuNational Assembly kunye leSenate lapho ekade siholwa khona ngupatron wethu umama uMongameli wedalela eSenate. Okade umcimbi lo ubugoqela njalo umama ophethe ugatsha lwezabomama umphathintambo umama uMtshwangwa kunye lomkhokheli enguye engimsekelayo umama uMebhombowa uchairperson we-Women's Caucus in Parliament of Zimbabwe. Simanyene njalo silamalunga abesilisa okuthiwa yi-Foshi abazimiseleyo ukukhuluma ngendaba zokuthuthukiswa kunye lezokuhlukunyezwa kwabesifazana kunye lezokulili kudalela ePhalamende labo bebeyingxenye yalo umthimba lapho esike khona lokulontsha engingathi ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lweze-GBV esilayithe khona izibane sitshengisela ukuthi uhlelo lwe-GBV ngaliyaphela luphelelisiswe luphele du kungabi ngitsho lo mama kumbe owesifazana kumbe amantombazana ahlukumezekayo. Ngokunjalo-ke ibanjiwe sibili imicimbi endawana ezishiyeneyo esabelweni seMathembeleni South lapho esibe khona lalo umcimbi emzingwane lapho kade kubanjelwe khona umcimbi lowo ukhokhelwa ngumphathintambo wezegatsho labomama lapho ekade sikhona njalo kunye nabomama lamanye amalunga edala lephalamende lokukhokheli benhlangothi zabomama. Wazoba khona njalo omunye umcimbi wobulawayo empilo lawo njalo ubukhokhelwa ngumama ngumphathintambo wenhlelo zabomama kunye namabhizinisi amancane umama uMtshwangwa.
Njengamabandla ezombusazwe ke bekukhona ebelikwenza ezigabeni zenu kumbe konke elikwenze njengohulumente.
Kuzabelo ezinye nje ezishiyeneyo bekusiba khona kundawana thize engingake ngizilandise ngamabizo engikwazi khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende bayibambile leyi mcimbi bekhuthaza omama bekhuthaza izigaba labomama ukuthi kumele sizimele indaba zokuhlukunyizwa kwethu kumele singayihluleki ukukhuluma ngakho kubanjiwe kundawo eziningi ezishiyeneyo. Ngingake ngitsho kumabandla lonyaka hayi angikwazi kangako ngoba ikakhulu kumalunga edalela ePhalamende bekuyisikhathi esinzima isikhathi sebhajethi lapho wonke umuntu okhangele khona ukulungiselela ibhajethi yelizwe. So ngile themba belingekho kangako ithuba lokuthi omama siyehle sibuyele siyeyenza ezepolitiki.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Otilius Banda, umsekeli kamgcinisihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende eye-Women's Parliamentary Caucus, njalo emela ibulawayo kuleyo Phalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngesizwe okwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba,
kangala puma lentaba la chola lentaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elichumi lasithupha 16 njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa okuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetshwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 kwasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolwe ekhanya eyenze kahle ugrade 7 upasile kodwa yena engahlalahlala nje. Uba lobuhlukumezeka emzimbeni ukhala ngesibeletho seseze njengomuntu oma-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhleke futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela kwahamba khona bezengene kusikani wayesesibhedlela ezengene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokwesho ukuthi ngu-5 bengubani January khona next year eyehlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthinga ngokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohle le into ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe ngumuntu lwana ongaphumula ingqondo ecabange ngesikolo engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe kodwa esitike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba lepheni leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ekuthulete zwi eyedwa ukuya uze kulamgcine sokungihlukumeza okuyinto kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli. Nango umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili, ungathini ngalokho?
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphungile ngingekho kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihleka omunye umuntu bathi ozele ulomlando asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So ungakwehlela lawe noma ungubani uziyele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje malingena endlini ngizakubeka kanjalo nje.
Sibonge unina womunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni. Abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempilakahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +263 778 010 993. Ngiphinde njalo +263 778 010 993. Tiyani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu lamuhla silomculi werumba ozibiza ngokuthi Ndodana kaMamkandla ohamba leqembu lakhe leProstate Sounds lapha bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Zindiza Phezulu.
Amigama ngizizwa kuthiwa uThomas Mkandla. Abantu abaningi emculweni sebengazi ukuthi ngiyindodana kaMamkandla. Lapho engizalwa khona ngizalwa eCrossgate endaweni yaseWane. Emculweni ngiqala ukucula ngo-2016 njengoba manje leli kulidlalade lami lika number 8.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyatholakala khona lapha kuma online stores. Uyatholakala nanoma uthenga kimi. Ngimina ngitholakala enambeni ezithi +27 78 2364 102. Uyakwazi ukungiwhatsapp ngikhona na kuwhatsapp ngikhona ku Instagram yonke indawo na ku Facebook uPromise Mkandla uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ngithi bafowethu, ngicela isandla njengoba namhlanje ngithi kini ngiyabonga ukungikhulisa kwenu, sengikhulile kwezomculo. Ngicela isandla lingisapote kakhulu bafethu, nami ngifinyelele lapha engifuna ukuya khona. Ngizokuqhubeka ngibikhiphela izinto ezinhle, nayo ingoma emnandi ethi kasongo yeye engibona abantu bayijabulela. Qhubekani lijabule bafethu, nami ngithembisa ukulenzela okuhle. Ngiyabonga kakhulu kini balandeli.
Lo ngumculi werumba ozibiza ukuthi Ndodana kaMamkandla ehamba leqembu lakhe leCrossgate Sounds. Ngumculo okudlalade labo elitsha elesihloko esithi Zindiza Phezulu. Singeke ehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungiswa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi nanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube. abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.